Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu gumi guru 12, 2018. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Munyori mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko anoti hurumende ichavandudza mitemo inombunyikidza vatori venhau uye mashandiro avo. Vatungamiri veZimbabwe Congress of Trade Unions vakasungwa nezuro vari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare redzimhosva nhasi vachipomerwa mhosva yekuda kukonzera kusagadzikana. Nezuro pasi rose rakabatana mukucherechedza zuva remwanasikana kana kuti International Day of the Girl Child. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Munyori mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vandava Nick Mangwana vanoti hurumende ichavandudza mitemo inombunyikidza vatori venhau uye mashandiro avo, zvekuti vari kutarisira kuti mukupera kwegore kunenge kwave nedzimwe nefenyuro 24. Godwin Mangulda anotipa nyaya inotevera.
Vamangwana vakataura mashoko aya pachirongwa cheZimbabwe Television Network ichishanda neVoice of America chinonzi Fourth Estate chaive nedingindira rekuti Mapping Zimbabwe's Media Landscape nezuro manheru. Vakatiwo vanoda kuti mabasa ekutapwa nekuburiswa kwenhau avandudzwe kuti pave nemakambani akawanda emaredhiyo, materevhizheni nemapepanhau. Vachiti izvi zvinoita kuti vana vakawanda vanobva kuzvikoro zvepamusoro vawane mabasa.
Kune vana vechidiki vakawanda vari kubuda mumayunivhesiti, kune zvakawanda zviri kuitika mumarokesheni nemumatownship medu, minana necreativity iri kuitika ikoko yese. Tinoda kuti yese vanhu vakwanise kuita mari nayo. Tinoda kuopena media space yedu kuti vanhu vazhinji vakwanise kuzviexpressa, vataure zvavanoda kuvaka nyika yedu yeZimbabwe. Kana tichiti Zimbabwe we're open for business, hatisi kureva mabhizinesi anobva kunze chete, tinoreva namabhizinesi edu eindastri yedu yemedia.
Vakatiwo vanoda kuona nepfenyuro dzemumatunhu dzichivhurwa, vachiti izvi zvichabatsirawo kana vasiri mumabasa enhau. Vamangwana vakatiwo izvi zvinobatsira zvikuru mukushambadza nyika pasi rese. Mupepeti wenhau weZimfact Platform vaChristianaka vakatiwo vanotambira mashoko ehurumende aya nemufaro.
Asi mufaro iwoyo unozowedzerwa chete sevatori venhau, sevanhu vanoshanda mumabazi ematorerwe mashoko nemafambisirwo avo kana vachinge vaita zvavanenge vataura. Isu sekuZimfact tichange tichivatarisa tine tinoti promise checker, ndeyekuti kana vanhu vachinge vataura zvavanoda kuita tinovanyora pasi kuti vataura zvakati musi wakati, vati zvichaitika musi wakati. Tichange tichitarisa kuti mashoko nemarongero ehurumende vachange vachiita izvo zvavataura kuti vachaita.
Vachitaurawo pachirongwa ichi vachinaka vakati chimwe chave kunetsa munyika inyaya yekuti munhau mave kufambiswa mashoko asiri echokwadi akawanda. Vakatiwo zvinosuwisa kuti vazhinji munyika havachina chivimbo nezvinobuda mumapepanhau. Vachinaka vakati chakakosha kuti vatapi venhau vanyore nhau sekutaurwa kwadzinenge dzaitwa, kwete kuisa pfungwa dzavo.
Dambudziko retinaro senyika yeZimbabwe, endinofungawo zvinowanikwa pasi rose zvaakuwanikwa zvakawanda, ndechekuti vatauri venhau vaakusanganisa zvataurwa zvaitika nemafungiro avo. Nofunga izvozvo haasi matorerwo nemapepeterwo emashoko akanaka.
Mutori wenhau anoshanda akazvimirira muzvare Grace Mutandwa akati waafari nemashandire arikuita vatori venhau munyika achiti miuro yavo iri pasi, izvo ati zvinokanganisa mashandiro avo.
Zvinokanganisa basa nekuti vanhu kunze uko vakungoona vanhu vese vanotapa nhau sevanhu vaya vanotengwa nemari, vanhu vasingatauri chokwadi. Isu tichifunga kuti chi vangadai vari vanhu vaiva nekuti ndakauya kuzoita basa iri, mari yacho ishoma zvayo, asi ndo basa randakasarudza.
Vamwe vakataura pachirongwa ichi ndiva Jeff Nyarota, vakamboita mupepeti wemapepa nawo akaita seChronicle neDaily News, avo vakati vanoona sekuti mabasa ekutapa nawo aderera munyika, uye kuti pane kupokana pakati pevatapi venhau vanoshandira mapepa nawo ehurumende neavo vanoshanda vakazvimirira. Mumwe mupepeti mukuru mukambani yeZim Papers vari ZTN vaWilliam Chikoto vakati mukaha uyu wakawedzera muna 2000 zvichitevera kuumbwa kwebato guru nopikisa reMDC muna 1999, asi vakati kambani yavo inoedzana pose painogona kuita basa rayo nemazvo. Vanoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano reMedia Institute of Southern Africa vanyashenyakunu vakati chikuru chavakatarisira kuona hurumende ichishandura mitemo inombunyikidza vatapi venhau, vachiti izvi zvinoita kuti vaite basa ravo nemazvo.
Pane nguva makore zvichitaurwa izvo zvataakuda ndezvekuti kutarisira kuti izvozvo zviitwe chimbi chimbi, kwete kuti tizipedze zvemamwe makore tichiramba zvichitaura nyaya imwe chete.
Chirongwa ichi chakatepfenyurwawo pane venyuro dzeVoice of America, uye vachinaka vakati mushandira pamwe weVOA neZim Papers wakanaka chose uye unokurudzirwa sezvo uchiratidza pachena kuti Zimbabwe yazvipira kushanda nedzimwe nyika.
Ndanyanya kufara chaizvo kuti mashandiro aya aitwa nhasi pane mukuru ari kubva kuMinistry of Information. Kana taitarisa makore apera, kuda mashandiro aiwaya zvainetsa. Ndofunga kuti nyange kune vanonetseka kunze kuti Zimbabwe iri kuda kuenda kupi, ichi chimwe chiratidzo chekwetiri kuda kuenda, chetingati maaspirations.
Aka akasike kutanga makambani achishanda pamwe sezvo muna Nyamavhuvhu akaita chimwe chirongwa zvakare chakaburitswa pasi rese kusanganisira paVOA nedzimwe nevenyuro dzainoshanda nadzo, apo pakaitwa gakava rekutanga munyika musarudzo dzemutungamiri wenyika, kunyange vamwe vatungamiri vakaita savaEmerson Mnangagwa veZANU-PF navaNelson Chamisa veMDC vasina kupinda muurongwa uhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Godwin Mangusha.
Vatereri, munokwanisa kunzwa kana kuona hurukuro yeVoice of America neZimbabwe Television Network iyi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Vamwe vatungamiri vevashandi uye nengo dzesangano reZimbabwe Congress of Trade Unions vakasungwa nezuro vari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare redzimhosva nhasi zvekare, vachipomerwa mhosva yekuda kukonzera kusagadzikana kana kuti disorderly conduct. Vakasungwa vanosanganisa mutungamiri weZCTU vaPeter Mtasa nemunyori mukuru wesangano iri vaJafet Moyo. Zvichakadaro, vaimbova gurukota rezvemari vaTendai Biti, vanova mutevedzeri wesachigaro mubato reMDC, vari kutarisirwawo mudare repamusoro nhasi vachikumbira dare iri kuti rimbovapa gwaro ravo rekufambisa kuti vaende kundorapiwa kuSouth Africa. Vabiti neZCTU ava vari kumiririrwa nemagweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights, vakumbirai mafunda akatanga nekubvunza nezvavabiti.
Vabiti iri kunzwikwa nhasi kuHigh Court ndokwavari kuchema-chema kukumbira kuti vabvumidzwe kufamba kuenda kuSouth Africa kunotariswa zveutano. Ndozvavari kukumbira kuti vapiwewo pasipoti yavo vaende kunotariswa nemaspecialisti ikoko.
Ko, chii chakapa kuti vazokwire kudare reHigh Court? Tinenge takaona kava vachiita kunge vanga vamborerutsirwa nedare.
Vakarerutsirwa nedare panyaya yekunoripota kumapurisa kwasingachaendi kunoripota, asi chichema chavo chavangavakumbira kuti vapiwewo pasipoti yavo wakwanise kufamba kuenda kumusangana magweta wangari kukupela kwa September ni uye nekuenda kuno utariswa kuno fenekwa kufuga Afrika ndo sakarambwa na magistrate mapfumo saka wakuzanya yao kudare hombe re high court kwa waita inozi mchirungu appeal against the decision ya magistrate ye
ko iye magistrate akaramba kuvapa gwaro iri anga achipa zvikonzero zveichaizvo
magistrate aipa zvikonzero zvekuti vabiti vanogona kungo kusazodzoka muzimbabwe semunhu akambo da kupotera kunyika yezambia ndo zvavakapa asi vabiti vari kuchema kuti vanodzoka chizvaro chekuzimbabwe wane maasset muzimbabwe murizao iri muzimbabwe and ndo zvari kutaura kuti havauzokwanisi kuzodzenda vanenge vachizodzoka
totarisawo imwe nyaya ivashandi totarisawo imwe nyaya yevesangano rezimbabwe congress of trade unions vakasungwa nezuro nyaya iyi yasvika papi chaizvo
tiri kutarisira kuti vakasungwa wezimbabwe congress of trade unions vachapinda mudare zuva renhasi tozatiri kutarisira kuti vakasungwa kwamudare vakasungwa kuharare pamwepo pane 27 vakarara muchitokisi ndo vachitarisira vachaenda kudare zuva renhasi
mune tarisiro here yekuti vanokwanisa kuti vapiwe gwaro ravo rekufambisa kuti vaende kundorapa
chishuo chedu chekuti kudai zvadaro nekuti sekutaura kwawaita Blessing kuti pane nyaya yeutano yekunorapwa yavataurai ndo chishuo chedu kuti kudai zvaita sekuda kwapo kwavabiti
mungaziva kuti vari kupomerwa mhosva dzei chaizvo
vemuharare 7 vanosanganisira President Peter Mutasa SG Japhet Moyo nevamwe vari kupiwa mhosva yekunzi muchirungu disorderly conduct in a public place hatizivi kuti zvinorevei disorderly conduct kana kuti kusanyatsa kugadzikana kana kutsarukana disorder yacho yabva pakuti kudii ndo mhosva iri kupiwa President Mutasa naSG Moyo wekwamutare vari kunziwo vakangoungana vaine chido chekuita public violence saka vari kuchajiwa nekuviolata section 37 yecriminal law codification avo vemuharare vari kunzi vakakanganisa kana vakaviolata section 41 of the criminal law codification act so ndo zvavari kupomesa vari kupomerwa
tichitarisawo pamavhidhiyo anga ari pamadandemutanda akaita sana Facebook takaona vamwe vanga vari muharare ava vachirohwa nemboma nemapurisa kunyange hazvo vanga vatiwo muusungwa kare imwe nyaya iri kutariswa here nemagweta enyuyi
hongu nyaya iyoyo inyaya yatishatirisa zvikuru inyaya yatirwadza zvikuru kuti mapurisa asunga 162 vakavarowa zvinorwadza chaizvo and hatifungidziri kuti ndo kuita basa semapurisa chavarorwa hatina kuchiona saka magweta edu ezimbabwe lawyers for human rights sekutaura kwaita muzvare Rosalind Hanzo vanotaura kuti inyaya magweta atotanga kutarisana nawo sezvakunoziva kune inonzi muchirungu anti-impunity kana zvekusuwa wapara mhosva iyoyi yekurova vanhu handifungi kuti mitero inobvumidza kudaro saka magweta edu ari kutarisira kuti mapurisa kana kuti vestate achiitawo zvavari kuita zvinoda kuprosecuta vachatsvagawo zvavanoita kuti wapana mhosva yekungorova vanhu zvataona zvinonyadzisa kudaro nyika yese vabhadhare for kuita zvavaita izvozvo
mutauriri wezimbabwe lawyers for human rights vakumbirai mafunda vange vari parunhare muharare naBlessing Zulu westudio 7 nezuro pasi rose rakabatana mukucherechedza zuva remwanasikana kana kuti International Day of the Girl Child gore rino zuva iri rakanga rakanangana nekuwanisa mwanasikana unyanzvi mune zvedzidzo zvikuru munyaya dzeumhizha sangano reUnited Nations rinoyambira kuti vanasikana pasi rose vane mikana mishoma kudzidzo umhizha pamwe nemasaisai izvo zvinoita kuti vasarire sure zvichienzaniswa nevanakomana mukuwana ruzivo runoita kuti vagozowana mabasa sangano iri rinotiwo vanasikana vezera rekuenda kuchikoro vanodarika mamiriyoni 133 pasi rose asi havana kuwana dzidzo nekuda kwekumanikidzwa kuroorwa vachiri vadiki urombo mabvamuhondo uye kushayiwa zvikoro zvinokodzera muZimbabwe mutungamiri wesangano rinorwira kodzero dzavanasikana pamwe nemadzimai Resistance Foundation muzvare Charlene Chekenya vanoti vakacherechedza zuva iri kuburikidza nokuparurawo chirongwa chavo chinonzi Purple Campaign icho chinokurudzira kuwanisa mikana kuyavanasikana kuburikidza nokutumbuka semaruva emuti wemujakaranda. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 namuzvare Chekenya.
Tizva rinotifadza chaizvo chaizvo nokuti tinenge tichipemberera zuva remwanasikana. Apo tinoti zvone mwanamusikana ane simba, mwanamusikana ane izwi, mwanasikana anokwanisa kuita izvo zvinokwanisa kuitwawo nevakomana. Isu seorganization yeStand Foundation talaunchawo programu yedu nhasi inonzi Purple Campaign for Education. Iyo inomiririra kubukira kwemwanasikana. Purple ichimiririrawo kala International Women's Day iyo yainzwi Press for Progress. Saka Purple Campaign iyi inongoenzaniswa nekubukira kuri kuita majakaranda muZimbabwe ayo epepo. Tinoti mwanasikana anofanira kubukira sezviri kuita majakaranda ende chikoro chake chinofanira kukosheswa. Mwanasikana anofanira kukosheswa muviri wake, mwanasikana anofanira kukosheswa everything, anofanira kuva neizwi mune zvakawanda society.
Sangano reUnited Nations riri kukurudzirawo kudzidziswa unyanzvi kwevanasikana yavari kuti a skilled girl force. Imiwo zvii zvamungataurawo pamusoro pazvo?
Isusu tinoti ruzhinji rwevanasikana especially muAfrica munoma havasiri kuenda kuchikoro. Izvi zvinoita kuti zvoni vanasikana vasakwanisawo kuzvimirira. Izvi zvinoita kuti zvoni vasanganidzane neizvo zvinoitwa mama early child marriages. Saka tinoti mwanasikana anofanira kuenda kuchikoro ende izvi zvinhu zvatiri kuongorora chaizvo chaizvo eko zvino kuti mwana wese musikana anofanira kupiwa maopportunities akafanana, akwanise kuenda kuchikoro azvimiririre, akwanisewo kusiyana nemiedzo inokwanisa kumuwira early marriage kuroorwa achiri mudiki ende nezvimwe zvinokwanisa kumuwana.
Tinonzwawo zvakare iro sangano reUnited Nations richiti vanasikana havasi kuwana mikana yakaenzana nevanakomana munyaya dzedzidzo sezvamuri kutaura izvozvo. Imiwo zvii zvamuri kuitawo sesangano kuti vana iva vanga vachibatsirwa?
Tine maprograma anodzidzisa vana especially vasikana kuti vakwanise kunzwisisa nyaya dzetechnology, because tichikura unonoti vana vakomana ndinova vanokura vachifarira mota, vanofarira izvo zvemafoni, vanofarira zveinternety, vanoziva zvakanyanya zvetechnology kupfuura vanasikana. Saka seorganization tine masmart programs atinoita ayo atinodzidzisa vana vasikana through macomputer learning kuti vakwanise kuita sei kuva neruzivo rwakangofanirawo nevakomana.
Sangano riri rinowanika kupi muzvare Chekenya?
Sangano riri rinowanika muHarare. Tinonyanya operata kumarural nekumamarginalized communities ari kunze kweHarare. Tinowanikwa tichishanda nemaschools akasiyana siyana ikoko.
Vanasikana vanenge vaine matambudziko mataura kuti munokwanisa kubatsira vangakubatai sei, nokuti vamwe vanogona kungoramba vachikuwarira mukati asi vachishaya kwekuchemera?
Isusu tinowanikwa panhamba dzinoti 0772576156. Email yedu inoitwa standfoundationtrust@gmail.com. Anokwanisa kungotibata ipapo kana kutibatawo pawebsite yedu vachida kuonawo nemwe information www.standforhe.org.
Avo vanga vari mukuru wesangano reStand Foundation muzvare Charlene Chekenya vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi inoti yave kutyira kuti dambudziko rezveupfumi munyika richatonyanya kukomba sezvo zvave pachena kuti hurumende haina urongwa hwakati tsvikiti hwekugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika. Asi mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakabudisa mashoko ekuti zvinhu zvichagadziriswa munguva inotevera. Tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi inodzidzisa paDeFry University kuOhio muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha tikavabvunza maonero avo.
Zvandiwa wana ndizo kuti vanu, you know, vatinotuma consumer kana vama business na vanu oza u, vanu tenga, vasinga tengi, ndozo kuti havasina chivimbo ne hurumende. Nokuda kuti zviri kutaka ma taxes, ari kuwanda taxes acho 2% ya gadziri ya dzinotorwa ya ma electronic transfers. Pamusoro pazvo tinofanira kurangarira zvekare kuti sales tax ya muZimbabwe inochajiwa kana watenga iri pa 15%. And then also batirwa zve 2% iyoyo kwozoita ma bank charges nezvimwe zvakadero. Saka zvinoita kuti vanhu vose vanoona nezve mari muZimbabwe vanoita mari dzavo vama business nevanhuwo zvavo havasisina chivimbo chokuti hurumende inovabatsira kuzveko kuona kuvachitorerwa mari yakawanda yavanenge vatambura kuiwana mari iyoyo. Iye tinoti consumer confidence kana isipo iyoyo yokuti vanhu vamabhizinesi vanhu vamacustomer vanovimba nehurumende yavo kuti ichasorovha maproblems avo, zvinotinetsei kuti hurumende isumudze economy pasina consumer confidence.
So kuona kwenyu imimi, munoona sekuti zvichakurumidza kugadzirika here izvi?
Izvi zvichatinetsei kugadzirika izvi chaizvo. And hurumende ndofunga yakutanga kuzvivona kuti zvinhu zvichavanetsa chaizvo, nokuti tinonzwa vachiti apa tichakolekta mari yamataxi tichakuudzai kuti tawana mari yakati, tozokuudzaizve kuti mari yacho taishandisa chinyi. Ndio pata tisingazivi papo makore mazhinji pamwe waingonzwa kuti zimura yatora mari yakati, asi kutizowa kuti mari iyo yashanda papi. Hapana zvataizonzwa kuti yakati yashanda papi, yakati yashanda papi. Zvacho zvayanzi yashanda izvozvo zvabudirira here kana kuti hazvina kubudirira? Ko kana zvisina kubudirira yazoendepi mari iyoyo necorruption? Saka pane kuti maconsumer ari kuona sekuti mari dziri kutorwa idzikaidzi dzinongopedzisira dzaamaoko avashoma, corruption yatinoona iyai. Saka handioni kuti hurumende apa ingasunura ziso rakaita sei kuti ifadze maconsumers, kuti maconsumers vasununguke kusapota economy nokutenga, vakusununguke kusapota economy nokubhadhara matax vakasununguka, pamwe nokusununguka kusapota economy nokubhenga mari dzavo vachiziva kuti kana pavanodzidira vanodziwana mari idzodzo.
Chinofanira kuti wane hurumende nekukurumidza chii?
Hurumende inofanira nokukurumidza inofanira kuita zvirongwa zvayakati promisa kuti ichaita, pamwe chete nokunatsokutarisisa varombo vari zasuku vari kunyanya kurohwa nenhamo nenyaya dzemitemo yamataxi idzodzidzi kuti yovabetsera sei. Tinowa president achiti tine zvirongwa zvokubetsera varombo ava, zvokubetsera vacharohwa nenhamo, asi zvirongwa zvacho hazvisati zvabuda pachena, nokuti kana zvikangonzi zvirongwa zvisinganatsi kubudiswa kuti zvirongwa zvipi zvacho, plasi pasina mufananidzo yekuti ava vamunoona ava vaimbovawo varombo vakabetserwa nezvirongwa zvakati zvehurumende, shoko rokungoti pane zvirongwa zvokubetsera varombo vacharohwa nenhamo zvisingapasina evidence yacho, zvisingabudi kuti zvirongwa zvipi zvacho izvozvo izvo, asi zvinhu zvingafadza chaizvo izvozvo.
Munoona sekuti hurumende ingakwanisa kudzikisa mitengo yezvinhu here?
Apa panotidetsera kudzikisa mitengo yezvinhu apa kana vasingakwanisi kuprovida vanhu ne US dora vamabhizinesi ne US dora ravanoda iroro, zvinozomanikidza vamabhizinesi kuinda mumastreet black market kunotenga US dora richidhura. Saka havangakwanisi kuti vati business mabhizinesi dzasai mitengo ivo vamabhizinesi acho asingakwanisi kuwana maus dora acho kuhurumende, panonetsa ipapa. Ende iye hurumende inokufanira kunge inotozviziva izvozvo kuti as long as vasingakwanisi kusupplya mabhizinesi neus dora foreign currency yekuti vanotenga zvinhu zvavo kuzheko, mabhizinesi ari kutambira mabhondika asingakwanisi kushandiswa kunze kwenyika kuti vatore vatenge zvinhu zvavo zvavanozvitengesa muZimbabwe, panotonetsa kuti vakwanise kukontrola maprize. Nokuti zvinoitika ndozvokuti kana vakamanikidza mabhizinesi kudzasa maprize, mabhizinesi anongovhara nokuti haachakwanisiwo kuoda zvinhu zvavo.
Mari inofanira kushandiswa pari zvino ingaita seipi?
Apa mari yama US dora inokwanisa kushandiswa kana tichiiwana, nokuti tinokwanisa kuti yama US dora iyo ingaishandiswa isati iwani. Saka ngativone kuti mari yatinokwanisa kuwanira vanhu vanokwanisa kushandisa mabhizinesi ndeipi, irandi here kana kuti US dollar kana bondi takatoona kuti yangu rikawanikwa rikwanisa kushandiswa kunze kutenga zvinhu izvozvo. Saka panotinetsei ipapa hurumende ngaikasire kupa gadzirisa.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Elliot Masocha avo vanodzidzisa paDeFry University kuOhio muAmerica. Dare reparamende nezuro rakadoma vachave vanasa chigaro vemakomiti anoshanda nemapazi akasiyana siyana mudare iri. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Sininga weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vachidzidzisa kuAmherst College kuMassachusetts Dr. Chipo Dendere kuti tinzwisise nezvenyaya iyi.
Saka makomiti basa ravo ndere kana vateereri venyu vakaona zvaiitwa navatemba muiswa paMind kuti kana hurumende ine zvaida kunzwisisa maererano nezviri kuitika muindastry iyoyo, ndo vanoshedza vanhu kuti vauyezotaura kuti zvii zvakaitika nemari vemakomiti wayo. Ndo dzimweni dzimbo vanoshanda nemapolicies ekuti kana kuri kwehealth, izvi ndizvo zvinhu zvakakoshera vanhu vedu takamirira vanhu vakativhotera. Saka vanoshanda mumacommittees imamo vachiproposa malaws, kana kuti mumwe munhu pafloor akaproposa law kazhinji inotanga yaenda kucommittee inoshanda nezvebasa iroro, vonoona kuti zvinhu zvavanogona kubvumirana nazvo here kuti zvivhoterwe nevamwe vese.
Pane here zvinotariswa paugoni hwavo hwebasa semaparamende kuti vaiswe mumakomiti aya, kana kuti ndezvekungovhoterana zvakare sezvavaita kupinda pazvigaro?
I think zvinowanzotariswa nemainterest evanhu kuti munhu awanzoiswa kwaasingafariri iye kunge ari. Maonero andaita ndakangotarisawo masta achona mukatarisa vabiti tofunga vanenge vatiwo vanoda kuenda kupublic accounts semunhu akamboshanda muministry of finance. But bato rinenge rakahwina mavhoti akawanda ndorinowanzowana machairmanship akawanda.
Saka izvi zvinenge zvichingoenderana neuwandu hwezvigaro zvavo mudare, sokuti ZANU-PF iko zvino iri kunzi ine pachirungu vari kuti ine 2/3. Saka zvinogona kuenderanawo neuwandu hwakadaro mumachairmen emakomiti aya. Zvino basa guru ravanonzi vanoita iri harisi basa ravanofanirwa kunge vachiita here varimo muparamende nevamwe vese pamwe chete?
Ndiro haro, asi zvinoita kuti kana vanhu vachinge vari mumakomiti, each committee inokwanisa kunyatsofokasa neissue, because fungai uwandu hwavakaita muparliament kuti nyaya idiscaswe navo vese pamwe chete zvinogona kushayiwa progress. Zvakakosha kuti zvikadividwa up each of the committees vachifokasa nebasa ravapuwa, zvikashanda zvakanaka zvinhu zvinoita kuti pave neprogress yakanyanyisawo, nekuti vanhu vanenge vapinda muzvipako zvezvinhu zvakanyanyisa kuvakoshera. Asi hazvirevi kuti havasi involved mune zvimwe zvese, nekuti mutemo usati wapaswa kana kuti mari dzisati dzadivhaidwa zvinozodzokera kuparliament munhu wese wozovhota zvekare. Asi vanozovhota vaye vanenge vachidependa on vanhu vemukomiti kuti vavaudze kuti isusu taita zvinhu takadai takadai, nekuti ndo maonero edu.
Saka masimba avanenge vainawo muparamende anenge akakura zvakadii?
Havana masimba akanyanyisa kukunda vamwe vese, nekuti ivo semakomiti atinongoitawo kumabasa kwedu ndivo vanenge vari vana muziva muzvinafundo wenyaya iyoyo, kuti ndo vanokwanisa kunyatsoinvestigata kana kuti titi pane munhu ari kufanira kuuya kuzotaura kuti kana kuti nyaya dzemari dziri kufamba sei. Vese vari 200 nekuti kuti havangakwanisi kugara pasi nevanhu ivavo, asi komiti nevanhu 10 unokwanisa kugara pasi nevanhu ivavo ichibvunza mubvunzo. Saka vanoshanda netrust kuti mumwe nemumwe ari kubata basa rake zvakanaka ari mukomiti. Asi kana zvazouya pakuvhota pakugadzira mutemo chaipo chaipo, every member of parliament anenge ava engaged akuvhotawo.
Sezvo avo vanga vari nyanzvi mune zvematongero enyika vachidzidzisa kuAmherst College Dr. Chipo Dendere vachitaura vari parunhare naEvans Sininga. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Munyori mukuru mubazi rezvekubatsirwa kubudiswa kwemashoko anoti hurumende ichavandudza mitemo inobunyikidza vatori venhau uye mashandiro avo. Tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosora zvakanaka.